Mashoko aburutswa nemutauro wemutungamiriri wenyika vaGeorge Haramba anoti vamunangagwa nhasi vadoma vaimbova mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo mubato reZANUPF uye vaviri ava vatotanga basa nhasi. VaChiwenga navaMohadi ndivo vave vanyori vechipiri mubato reZANUPF zvichitevera kudomwa kwavaitwa navamunangagwa sevatevedzeri vavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaVivid Gwede vanoti kudomwa kwavaChiwenga semutevedzeri wavamunangagwa hakukodzeri pakatariswa zvakaitwa navaChiwenga pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro.
Hapana anopokana nenyaya yekuti vaChiwenga chizvarwa chemuZimbabwe chinokodzerawo kunge chichiwana zvinzimbo kana kuti zveutungamiri zvakasiyana siyana, asi kuti pane nhoroondo yazosika kuti vaChiwenga vave ivo vanoiswa pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Izvi nhoroondo yatinayo ndeyekuti masoja kana kuti mauto ndiwo atungamira kuchinjwa kwehurumende vachizovedze ivo vanhu vanozotora zvinzvimbo mushure mekunge paitika zvakaita seizvozvo. Zvinhu zvisina kuti tsarukanei kana takutarisa kuti chakanaka kana chinotenderwa neconstitution yedu ndechekuti ngativei negovernment kana kuti hurumende inotungamirwa nevanhu vasiri mauto kana kuti civilian government. Kana mauto achida kunge achiuya politics ngauye zvavo akumura hanzu dzavo dzechiuto vouya, asi kuti vasatanga vashandisa hanzu dzechiuto kubvisa hurumende iripo vozouya ivo vakumura kuti vatorezve zvinzimbo zvinenge zvabuda muhurumende iyoyo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University kumasvingo vataka vafira zhou vati kusarudzwa kwavaChiwenga navaMohadi hakushamisi, vachiti zvichanetsa kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere sezvo vari muchiuto vazara muhurumende pamwe nemubato reZANUPF.
Kusarudzwa kwavaChiwenga navaMohadi semavice president hazvishamisiri, nokuti hurumende yavamunangagwa inozikamwa kuti inokurudzira mavoveteran nemasoja. Saka vaMohadi tinoziva kuti ivo veteran anga vari kuzipura, vaChiwenga tinoziva kuti mukuru wavo anga ari mukuru wemauto ende ndivo vakaplaya an important role kuti vamunangagwa vange vari pachigaro. Saka tinoona kusarudzwa kwavaMohadi nekusarudzwa kwavaChiwenga zvichienderana nekubasa guru rakaitwa zvikuru nemavo veterans nemauto kuti vamunangagwa vave papawa. Tichingofungawo kuti vaChiwenga navaMohadi kunyange zvavo vachibva nevechiuto vachabatsirawo kuti nyika ive nejekerere, but kuwanda kwamauto nemavo veterans zvinoita sekuti zvichanetsa kuti Zimbabwe ive nejekerere ive nedemokirasi, nokuti tinoona kuti vachiprepare kuti vamunangagwa vatozombotonga zvekare mune ramangwana.
Kudomwa kwavaviri ava sevatevedzeri vavamunangagwa kwave kureva kuti zvave pachena kuti vaviri ava ndo vachaitwa vatevedzeri vavo muhurumende. VaChiwenga avo vakasiya basa semukuru wemauto vakatsiviwa navaPhilip Valerius Banda ndo vakatungamira masoja kuti anokomberedza vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, zvakazoita kuti vaMugabe vazosiya basa chinzvimbo chavo chikatorwa navamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.